tinonyunyuta zvikuru nezvaitwa naminista Sevia Kasukuere. Izvi zvinotaridza izvo kuti nyaya dzavari kupomerwa dzokuti hanzi vaita zveuori inyaya dzatinoziva kuti ndedzamanyepo. Nokuti nyaya chaiyo chaiyo iripo ndeyekuti vakasukuere vakagara vataura vachipinda muhofisi yeministri yelocal government vakati ndoda kushandisa hofisi iyoyi kuti ndibvute madhorobheni ose ari pasi peMDC. Asi madhorobheni avakanyanyonangana nawo ndoo madhorobheni makuru maviri enyika. Capital City yeZimbabwe muno muguta guru reHarare neguta rechipiri reBulawayo. Chinangwa chiri chokuti MDC ishaikwe mumadhorobheni isanzi ndoo iri kutonga mumadhorobheni.
Asi kava gutu vamwe vari kutsinirawo kuti imo makanzuro enyu imomu makanzuro enyu ari kuitawo nyaya dzeuori saka havagone kupokana zvikuru nedanho ratorwa navakasukuerei.
Jonga, isu tinogara tichitaura kuti MDC tiri bato rinoda zvinhu zviri pachena. Muchirungu vanoti ivo transparency. Ndo saka uchiona kana slogan yedu chaiyo tinosumudza ruoko toti chanzai chionai. Zvigunwe zvose zviripo kana zviri zvishanu zvinoonekwa kutaridza kuti hapana chiri mumavoko, hapana chatakaviga. Tosiyana nezani inofunda chibhakira, zvinei zvakafundwa chibhakira imomo haungazvizivi.
Saka matanho apa hamuri kutorera danho ratorwa navakasukuere.
Pari zvino titori mushishi kutaura nevetingangoti magweta edu vanowanzo kutipavo legal advice. Nokuti toda kutanga tatsoropodza tsamba dzanyorwa dzacho dzekususpenda tovona kuti tichitarisa bumbiro romutemo Constitution yeZimbabwe, tichitarisazve Urban Councils Act Chapter 29:15 iyo inova ndo inodhila nenyaya dzemadhorobheni. Toda kuona kuti zvaitwa navakasuku here zviri pamutemo here. Ndo chinhu chokutanga chatinoita nokuti isu tiri bato rinoteedzera mutemo. Tinoda zverule of law, not zverule by law or rule by ginya zvaakiitwa nezano.